Zvekwacha zveBlack Rhinos neCranbourne Bullets zviri kusiyana neHarare zvakananga kumaguta madiki. Oko zviri kutarisira kuwana vatsigiri vakawanda kudarika vashoma shoma vanga vachiuya kuzoona mitambo yezvikwata izvi muHarare. Black Rhinos yakananga kubhindura kunotandisa Trojan Stadium panguva iyo Cranbourne Bullets iri kuenda kumarondera uko ichanoshandisa Rudaka Stadium. Zvikwata izvi zviri kutarisira kuwana vatsigiri vakawanda mumaguta aya pane muHarare umo zviri kutorerwa vatsigiri nezvikwata zvine mukurumbira zvakaita seCape United neDynamo. Pamusoro peCranbourne Bullets, Black Rhinos, Cape United neDynamos muHarare mune zvimwe zvikwata zvinoti Harare City, Herentals neYadha. Zvekwata zvidiki muHarare zviri kuwana vatsigiri vashoma shoma vasingakwanise kuzvipa mari yekurarama pese pazvinotamba. Mimwe mitambo yacho iri kuunganidza vateveri venhabvu vasingasvike zana kunyange hazvo mari iri kubhadharwa pamagedhe isina kuwanda. Sachigaro weCranbourne Bullets vaDouglas Bwite vanoti vari kuda kuvaka mhuri yakakura yevateveri vavo kumarondera uko kwave nenguva yakareba kusina nhabvu yepamusorosoro inotambirwa ikoko. Murairidzi wechipembere Herbert Maroa anoti vachaita nepese pavanogona napo kuti vakunde mumitambo yavo kuitira kuti vatore mwoyo yevateveri venhabvu mubhindura. Aka hakati kekutanga Black Rhinos ichibuda muHarare mushure mekumboshandisa nhandare yeri mukastadium mukadoma makore mashoma apfuura. Maroa anoti kunyange hazvo vasati vaziva kuti mitambo ichatanga rini, gadziriro yavo iri kuenderera mberi vatambi vachishanda vari mudzimba dzavo.
Sezvo tisiri kukwanisa kusangana nevatambi vedu takavapa maprogiramu ekuti vaite mumwe nemumwe atraina ari kumba kwake, zvakare takavakurudzira kuti vakwanise kutraina semaitiro atinenge tavaita maprogiramu. Kana pane vanenge vasina kunzwisisa tovaudza kuti vatifonere tovarangiridza kuti tinofanga ichita sei. Takavapa kuti vatraine maprogiramu ekuti vatraine katatu pavhiki. Zuva rechina takavapa programu yainonzi yatinoti fitness test yekuti mumwe nomumwe anoita fitness test yatinenge tavapa inokwanisa kuitwa nemunhu wese, henotitumira mashandiro anenge aita marzao zake, toaenzanisa nevamwe vatambi toona kuti panoda kugadziswa nepapi, panoda kuwedzerwa nepapi. Zvakare mafitness test yatinoita takaaita tisati taenda, saka tinenge taakuenzanisa zvaakasiya mamhanyiro aka nematreinero akaita nematreinero aazoita nguva ino ari kumba, toenzanisa toona kuti ari kuwedzera here kana kuti ari kudzikira, tokwanisa kutaura naye toona kuti vangada kugadziswa nepapi. Zvakare tinokwanisa kuva semutungamiri wechikwata, ndinokwanisa kuwana dzimwe nguva dzandinovateera mudzimba mavo ndichinoona kuti vari kugara sei, vari kutraina sei, semapiro atinenge aita paprogiramu toona kuti vari kutraina sei, toona zvakare kuti vari kudya chikafu chakanaka here, havasi kubuda buda panze here. Zvese izvo toona kuti zvinhu zvavo zviri kufamba zvakanaka, kuti havasi kumwa zvinodhaka here zvakaita sana doro nemadrugs, toona kuti vari kuzvichengetedza zvakanaka here.
Kunyange hazvo mimwe mitambo yakaita secricket, tennis, mijaho yemabhiza, kutwina nekumhanya yakapiwa mukana wekudzoka panguva yecovid-19 lockdown. Nhabvu, tsiva, basketball nemimwewo mitambo haisati yabvumidzwa nehurumende. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vakelvin Mushonga vanoti vachitarisa matengerwo akaitwa vatambi nezvikwata, nhabvu yemwaka uno ichanakidza zvikuru.
Dare gore rineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbi pakuti zvikwata zvaSC Platinum yakabva yatenga international midfield wekukom 23 years. Dynamos yakabhiudha vanachinhu nhabvuno kufrant yaizati yange isina mavanhu aigoweka goita seHarare City yakatovapa kuti maexperience players from Cape United ukatarisa njezi Platinum yakwanisa kusinoita madhirivha mukanda. Saka ndikuona kunge kuchange kune mapipi paligi ino yegore rinei.
FC Platinum yekuzvishavane ndiyo ine mukombe wecastle lager premier soccer league uyezve ndiyo yakautora muna 2017 na 2018. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariatsi.